Chakakosha panyaya iyi ndechekuti isusu tizive kuti mashandiro ari kuita varayiridzi mazuva ano izvo zvinova izvo zvatakataura tikazivisa nyika yese uye tikazivisa zvakare hurumende yatinoshandira ndezvokuti vashandi vakawanda vari panguva yakaoma yekuti mari yavo yomuhoro haikwani saka naizvozvo zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma hatina zvedu umbowo hwokuti varayiridzi vedu vanogona kunge vari kudzidzisa vachibhadharisa mari matauriro azvinoitwa kuti vanobva vapinda muchikoro votanga kubhadharisa mari inopinda muhomwe dzavo hatina umbowo hwakadaro asi chatinoziva ndechekuti varayiridzi mushure mokunge vachimanikidzwa kuti vange vachienda kuzvikoro zvinovaisa panguva yakaoma yekutanga kufunga kuti zvino ndichakwira bhazi ndawana mari yacho kuti sezvo mari yandinowana ichingopedza iyo svoko rimwe chete uye ndasvika ikoko vakawanda vanenge vachida kutsvaga hosha yekudya vari pabasa paya hosha yekuti zvino dhora rekudya nhasi ndichariwana kupi uye ndichaziya nenzara here ndiri mberi kwevanhu izvi zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma
saka imi sesangano rezimuta zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi
isusu semusangano wezimbabwe teachers association tiri musangano wevarayiridzi vanova maprofessionals maprofessionals hazvikodzeri kuti adaro professional inokwanisa kuti iite basa rayo yozoisa demand yokunzi musure mokunge ndaita basa rangu iri mari yangu yandinofanira kunge ndichitambira yomuhoro inofanira kunge ichikwana naizvozvo zvese zvinhu zvinofanirwa kuitiwa kuchitevedzerwa mutemo isusuwo kana taona kuti mutemo wedu watyorwa mutemo wokuti hatisi kubhadhara mari inokwana sezimbabwe teachers association ndinovimba kuti tine rimwe nemamwe masangano evarayiridzi kuti ndo patinouyambirawo hurumende tovaudza kuti hatichakwanisi kunge tichienda kumabasa togara kuba nenyaya yokuti ukazomanikidzira kuti uchienda kubabasa ikoko unozowanikwa dzimwe nguva pane mhosva yawapara kubudikidza nokunge wagamuchira mari yabva kumubereki kana kuti wagamuchira mari yabva kumwana zvisiri pamutemo naizvozvo tinokurudzira kuti isusu sevarayiridzi tirambe tichitevedzera kodzero dzedu dzatinadzo malabor rights edu anetinawo kana zvatigombera tigare kumba topa yambiro yakakodzera kuhurumende togara pasi nehurumende togadzirisa zvinenge zvichinetsa kuitira kuti pasave nemiedzo inogona kunge ichisvika pakuti varayiridzi vapedzisire vakutambira mari dzavasingafaniri kunge vachitambira.